Inini ndinonzi Dr. Tauya Katso, ndiri muzvara weku Zimbabwe, ndakakurira kuBulawayo. Pendaka pedza wo high school, ndakaenda ku England, kwendakaita course ye agriculture. Ndiri munhu ane belief yekuti one of the ways kuti tibatsire nyika yedu ngeyekurima. Tikarima, tokwanisa kutengesa maproducts edu all over the world kuti tiite mari. Asi nyaya iri kunetsa yemunoziva wese wanhu wekuZimbabwe nevanhu vari kunoku ngeyekuti mari haisi kudzokera kumusha kwedu kuti ibatsire wanhu wedu. Saka inini ndakaita decision yekuti ndipesue agriculture pamusana pekuti ndichaiwana opportunity yekuti ndibatsirewo hama dzedu. Saka kuno ndinoshanda muretail management, mumasupermarket, kwetinenge tichitenga maproducts kuAfrica near the rest of the world kuti titengese kunoku. Asi nyaya yetinayo ngeyekuti agribusiness haisi kubatsira ba nyika dzedu kumusha, Zimbabwe neAfrica yese nedzime nyika dziri kunetsika kuti dziwane mari. Asi tinoda kuti titrye kubatsira hama dzedu kumusha kuti mari dzidzoke dzibatsire hama dzedu dziri kushanda nesimba kuti vanhu vari kunoku wawane variety yemaproducts mazuva ese.
Muri kutaura nezvekubatsira vari kunyika dziri kusimukira dzakaita seAfrica, vanobatsirwa nenzira ipi, Dr. Katso?
Ndine maorganizations akawanda ari muno muAmerica, ari kuEngland, ari kuAfrica, and tinoshanda nemauniversities anenge achitraina mastudents anenge achiita agriculture, agribusiness, horticulture. Mazuvano pane inonzi floriculture. Saka tino connect ma businesses akasiyana siyana kuti waite access kune ma products anenge achibva kuAfrica nedzimwe nyika dzakati wandei dzinenge dzichida kuti dzitengese ma products awo kubva kunyika dzavo wachiunza kunoku kuoverseas kuAmerica, kuCanada, kuEngland neEurope. So ndiro basa retinenge tichiita kunoku, iyo inonzi international agriculture and business management.
Tinoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvine zvazviri kuitawo kubatsira munharaunda nenzvimbo dzazvinobva kumusha. Imi mune zvamuri kuitawo here kusimudzira nzvimbo dzenyu?
Inini ndiri munhu anoita a very strong belief in community participation ne community development. Ndiri munhu anotaura pamusoro penyaya dzelocal development kuti tinofanira kubatsira hama dzedu kumusha in personal development kuti wakure mupfungwa wanangise maopportunities ewanawo. Isusu tiri kunoku tiri overseas tine challenge huru chayo yekuti ngatiite togetherness tibatsire hama dzedu kumusha in terms of my investment, in terms of my companies, because izvo munoziva hatikwanisi kudependa on hurumende dzedu. Asi isusu taapa nestage yekuti titange kuita zvinhu zvedu, tichigadzira macompanies, tichicreata mabasa. Zvomuri kuona mazuva ano mabasa hakuna kumusha uku. Zvinorwadza kana muchiona magraduates emauniversities, macolleges achishanda nesimba kuti vapedze chikoro asi hakuna mabasa. Saka challenge ndiri kupa hama neshamwari dziri kumusha nedziri kunoku, ngatifokase on community development kuti tizvisimudzire isusu. Since takaenda kuchikoro taane ruzivo rwakati tichinje petiri, tiendere mberi neupenyu hwedu.